na 7 p.m. kushika na 7:30 p.m. Apo sina kufanya.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Livestalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, December the 20th, 2022. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of general elections next year. This in light of a video showing alleged ZANU-PF members at a rally chanting, Pamberine Rufurwa Chamisa, or forward with the death of Chamisa, the opposition CCC leader. The video has sparked concern on social media platforms and off, with human rights campaigners and the CCC calling for the arrest of those involved for allegedly inciting violence. The CCC also says it is concerned for Mr. Chamisa's safety. The opposition charges the message in the appalling video is clear testament that the ruling ZANU-PF party is planning an orgy of violence on Chamisa and his supporters ahead of the 2023 polls. A few months ago, a ZANU-PF member, Upton Mashayanyika, was caught on camera at a ZANU-PF rally suggesting that Mr. Chamisa must be killed. Police were forced to issue a statement after public outcry saying they were investigating, but they have not offered an update since, and Mr. Mashayanyika is still a free man. On the other hand, opposition CCC official and Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala, is still languishing in remand prison at Chikurubi Maximum Prison 6 months after he was arrested and charged with inciting political violence. Many say Sikala's arrest and denial of bail many times is clear indication of selective application of the law by the police, a charge that the police vehemently deny. Lee Chonanjani Zulukandaba siyahlangana kuhlelo lwe live talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokutshotshozela udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan emhlanganweni webandla labo besithi Pamberine Rufu Rwa Chamisa, kumbe phambili ngemva kumbe ukufa kukaChamisa, yena ongumkhokheli webandla le-CCC. Amazwi la asolwa kakhulu ngabaningi kanye labo abebandla le-CCC besithi ibandla le-ZANU-PF litshotshozela ukuthi uChamisa abulawe. NgoNtulikazi kulomunye njalo umsekeli we-ZANU-PF u-Upton Mashayanyika okhulume emhlanganweni we-ZANU-PF wathi uChamisa kumele abulawe. Lanxa amapholisa ethembise ukuphenya, uMashayanyika kakabotshwa. Ngakolunye uhlangothi, umeli weZengeza West ePhalamende, uMnumzana Job Sikala, yena uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokutshotshozela udlakela. Abanye bathi abasekeli bezanu-PF laba kumele babotshwe nxa kuyikuthi ngempela amapholisa asebenza ezimele engasekeli ibandla lezanu-PF. Kwaziwayo vatereri ve-Studio 7 na Nazimu Chirongwa chevechidiki che-Livestalk The Connection tiri kutarisa nyaya yevidiyo iri mudariro iri kuratidza vatsigiri vezanu-PF vachiita slogan yekuti Pamberi Nerufu Rwa Chamisa avo vanova mutungamiri webato RCCC. Vasikire vezvano PF ava vakataura izvi pamusangano webato ravo. Mimwezi mishoma yapfuura pane mumwe zvakare musigiri wezanu PF vaUpton Mashayanyika avo vakataurawo mashoko ekuti vachamisa vanofanwa kuurawa. Zvichitevera kugunun'una kwevanhu vakawanda, mapurisa akazivisa kuti ava kuzeya nyaya iyi asi vamashayanyika havasati vasungwa nanhasi. TCCC inoti vamashayanyika nevamwe vari muvhidhiyo itsvai vanofanirwa kusungwa sezvo vachikurudzira mhirizhonga. Mumiriri wezengeza wese mudare reparamende uye vari nhengo yeTCCC vajob sikala vava nemimwezi mitanhatu vari musungwa mushure mekupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. And to help us dissect this issue, we are now joined by opposition TCCC member and former Masvingo councillor Godfrey Kurawone, Ashford Guburiro of ZANU-PF, as well as Mr. John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. And before starting off with Mr. Kurawone, let me set some ground rules. Gentlemen, welcome. And for us to, you know, speak equally, to get equal speaking time, I would request for you to answer, to give us your answer within 1 to 1 minute and a half. So that we are all allocated enough time. This is an important topic, and every voice must be heard. Now, coming to you, Mr. Kurawone, you saw the video that's making the rounds of last ZANU-PF members saying, "Pamberi nerufu ra Chamisa." In other words, forward with the death of Mr. Chamisa. You are a TCCC member. What do you make of this? Mr. Kurawone?
That is not new, you know, coming from ZANU-PF. And what pains us as the opposition is that there is a clear selective application of the law. You understand that our Honorable MP Job Scala is in prison. He has been in prison for 6 months now. He's talking about most of inciting violence. And the same thing happened with that guy of Mashayanyika. Akati Chiti Pasine na Chamisa, we are saying Chamisa Ngasi, but he is moving scot free. Police is doing extremely nothing, and we are seeing him every day at Chifamba RC, and nothing has been done by the law enforcers. And now this again happened, and police is keeping mum as if nothing happened. So you see that Mutemo Utafanzorumura Mbaba Maivani, which we all regret as Zimbabweans. We don't expect that to happen in a free country. We don't expect that to happen in a country with a police force. We expect the police force to act without any political bias. But we are seeing a different thing. We are seeing police as an extension of the ruling party. We are seeing police is being very, very incompetent. They are doing nothing when it comes to issues to do with ZANU-PF. When it comes to issues, my crimes are power with ZANU-PF. They act as if they don't exist, which we regret as citizens. We expect the police to protect us as citizens. We expect police to be very, very independent and impartial. But that's not the case in Zimbabwe. And it's very regrettable.
Thank you. The Vakurawone Tiwe Kwamuri va Ashford Guburiro ve ZANU-PF. Mr. Guburiro, I'm sure you have seen the video in question of ZANU-PF members saying Pamberi nerufu rwa Chamisa. Do you condemn that?
Mm-hmm.
Vaguburiro, I can barely hear you, but I'm saying I'm sure you have seen the video in question of members of your party chanting, Pamberi Nerufurwa Chamisa, forward with the death of Chamisa. Do you condemn that?
Ameno munga muva a bit here from where you are. I can barely hear you, but nungunza zamuri kutaura. Murotaura ne kuti mtungamiri wenyika va Mnangagwa. Vaka vanogara vachishoropodza mhirizhonga. Wongo ichokwadi, but pa video iyi ndiri kuti imimi senhengo yeZANU PF. Muri kushora vamwe venyu here. Do you condemn your fellow ZANU PF members who uttered these remarks?
Apana moso yekuti pamberi nerufu rwaChamisa. Is that not inciting violence?
No, if someone said, but there is enough
Okay, thank you there, Mr. Guburiro, and we might have to call you back because our connection actually iriku sheka sheka. But meanwhile, let's go to Mr. John Muchenje, the Sanganore 4H Zimbabwe Foundation. Va Muchenje, murukunzwa vaguburiro vari kutaura hanzi hapana mhosva yakataurwa nevatsigiri veZANU PF ava kana kuti vamwe vavo sezvo veri nhengo yeZANU PF. Pamashoko ekuti pamberi nerufu rwaChamisa, muri kubvumirana navo here?
Ndiri tambirinzwa zvakanaka.
Ati ukunzwai vamuchenje?
Okay, ndinotenda. Chokutanga ndinoda kumhoresa Comrade Kurawona varipo naComrade Archibald Guriro vabva kumapato avo akasiyana varuti vakamhinya JP. Chokutanga tikatoita bundo remutemo muZimbabwe rinorambidza nyaya dzemhirizhonga munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve maslogan oro matauriro ekuti pasina nhingi ndinofara kuti nhasi tanga tiri kugweri tichitaura nemapartis akasiyana-siyana angari 7 nhasi anoincluda ZANU PF and CCC ende mayouth angaripo vanga vachiti shaingeja vakuru vedu tisiyane nemaslogan ekuti pasina nhingi. So slogan yekuti pasina nhingi tichitaura sare munhu uye tikurudzira kuti munhu yeye aurawe samaonege seitana tiine kurudzira peace ndakamirira for zimbabwe foundation tinokondema such language yatinoti hate speech takambotaura kuti nezimbabwe human rights commission havaramba mashoko akadaro so tinotsigirana isusu nezimbabwe human rights commission inova komisheni yakamisidwa napresident vamunangagwa muzimbabwe tinoramba mashoko atinoti mahate speech orekutaura zvekuti ndaurawo ezikumbiro remutemo uye bhaibheri shoko ramwari rinorambidza vanhu kuti vaurayani.
Thank you, the Siyabonga tinotenda vamuchenje. Enda, please do stay on the line. For those just joining us, this is Livestock, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of elections next year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Siyalambulela mthokazo omuhle sihlobo esithandekayo Zimbabwe omuhle kuhlelo lwe-Livestock, The Connection, okuluhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje sixoxa ngodaba lodlakela, kumbe amazwi atshotshozela udlakela ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana kubo-Twitter, kubo-WhatsApp, kubo-Facebook etshengisa abasekeli bezanu-P F betshaya islogan besemhlanganweni ebandla labo besithi phambili ngemfa kaChamisa kumbe Pamberi nerufu lwaChamisa. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Godfrey Kurawone owebandla le-Triple C, uAshford Guburiro owebandla le-ZANU-P F kanye lo mnumzana John Muchenje owehlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation okuyihlanganiso ekhuthaza udlakela njalo ehamba esigabeni ezitshiyeneyo ixoxisana ikakhulu labasakhulayo ikhulumisana labo ngendaba zokuthula lokutshiyana lodlakela ngendaba zombusazwe. Limzwile uAshford Guburiro oyebandla le-ZANU-P F, ngimbuzile ukuthi uyayisola yini uyabasola yini abanye bakhe abe-ZANU-P F abaphume kuvidiyo le besithi phambili ngokufa kukaChamisa. Kodwa yena uthi hayi ngeke basole ngoba akulalutho olubi abalwenzayo. Lizwile njalo ubaba uJohn Muchenje owenhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation. Othi sikhuluma nje bebesegweru bevela kobulawayo bexoxisana labasakhulayo ngendaba zokuthula njalo bebakhuthaza ukuthi batshiyane lodlakela. Sibuyele kubaba uGodfrey Kurawone owe-Triple C. Vakurawone ndizokere kwamuri muri kunzwa vaAshford Guburiro veZANU-P F hanzi handigoni kukondema kana kuti kushora vanhu vari muvhidhiyo iyi vanova vanhu veZANU-P F nekuti hapana chakaipa kana kuti hapana kutyora mutemo kwavakaita. Muri kudini mashoko aya?
Mashoko avaGuburiro mashoko anonyadzisa atisingatarisiri kuti vange vachitaura especially kana vachine kuwirana nesu kuti Zimbabwe inenge rasununguka nokuti havagoni kuti umva kuti ramuna ati pamberi nofa waChamisa aikuita chinhu chakanaka kana iwo vachida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe muna kuzotungamirira nekana maurayo vanhu vese chimwe chinoda kuti ndevanhu ve4H I think maamurita interview nomwe musikana wapanapa we4H ndiyakuudzai pano kuti the success yeprogram ye4H will be determined by the attitude of ZANU-P F. And this is what we are seeing today. They will never repent. Violence is within their DNA. And therefore, 4H, mune basa renyu, ndirekufanira ZANU-P F 24 hours. Because if they don't repent, nothing is going to change in terms of violence in Zimbabwe. Mutoro kuti nyaya yekupa kwaChamisa vakaiva varina kubhakara haina kutanga nhasi. And ZANU-P F, when they say Chamisa must die, they mean it. Because gore riya rakamuponda ponda paairport. akaramira kuchipatara. Last time vakaona kumuuraya kumashingo. Vakaona kumuuraya pamutare. If you still remember kumaronjera pachitopa tree planting. Pakaitwa akaparamira kuti live ammunition in pursuit of Shamita's death. So this is not new. So at the end they mean it when they say Shamita must die. Something which every sane Zimbabwe should condemn. But I'm surprised with this guru. I don't know if can I animal and I would have chosen. Because every sane Zimbabwe should condemn a death yemunhu because of politics. That's so bad.
Siyabonga mnumzana kura uone kubeka ubambile mrukunza po ba kura uone oli lunga le triple C wake waba ngu kansila wemashwingo ya kulumuti hai ba watata siri asamazi yaba segeli wezanu PF laba ngoba sebege bazama ugu limaza gumbe ugu bulalu chamisa ba uti wake ba mchaya airport ngako walimala kakubi ngako na kuphuma ama video anje abasekeli bezanu PF besithi phambili ngokufa kumbe ngokubula ukachamisa bona njenge triple C njengebandla bathatha serious lawo mazwi ndizokere kwamuri ba muchenje mataura nenyaya kuti mangamuri kugweru iwe also in Bulawayo and ndo funga muri kunzwa vakura uone vari kutaura vari kuti he said it before pachirongwa chino ichi kuti kubudirira kwezvirongwa zvenyu zvekukurudzira runyararo munyika kuchadependa necommitment yezanu PF murunyararo asi pari zvino vakuraone vari kuti haizi kuonekwa commitment yezanu PF muri kuti chiva muchecha
Nyaye peace chekutanga haifani kuretera part one. Mapato ese ari muZimbabwe ati kushanda nawo ese anova zanu PF CPP DFF vese vanofanira kuita commitment towards Nyaye peace. Mapolitical parties ese anofanira kureforma maitiro avo saka ndiye dziri nyaro munyika yeZimbabwe. Tinofara kuti takanowana awards ye namapolitical party leaders anova vamunangagwa vachamisa vamunzora vamadhuku vasenengamu madhambinda matarira nema mapata takasangana navasenengamu vese vakura vaikomita kunyaya dzepeace vachitofara kuti asinga tinofara ndovakuru vati chii nekuti ndiwo vanonyanya kuita mhirizhonga muno muZimbabwe. Munoramba muchitaura muchikurudzira nyaya yeCDD. Inova yatinoti tinonanga iprocess yekuti hatigoni kutatanga nhasi kuti mari dzavo dzobuda nhasi. But tinoti tiyadze mhirizhonga kuti hatiri kuniramba tichingofaita munyika yeZimbabwe kuti ndechikuti ngatidiyei nyaya dzemhirizhonga muZimbabwe. Ngatiregei kushandiswa nevakuru vanouya kwatiri dzingava mari dzatinopiwa dzingava ndoro. Let's learn to respect and tolerate each other. Because there is a difference of our political ideology. We have the many things that are sometimes that is physical. We are also on time on social media. We are not a lot of screaming in media. It is not mean that a poster opinion is that when our government will have a chance to speak, let's learn to respect. It is kind of Rakura only, whatever it's to see. Let me respect to you, the battle of Mr. Potter. Can ask for the good you are with MPS. Let me respect to the battle of Rakura and Mr. Potter. Can Angana are with battle of Rakura and MPS. Let me respect to you. What we want is tolerance. Let's learn to tolerate each other. Regardless of the different political situation. But we as an organization, we condemn my hate speech. Angawane kuda kuzanpf, angawane kuda kutpc, angawane kuda mdcc, mcfc. Itarudzi pato rekuita kondemu whatever vanenge vataura. Pato rimwe nerimwe vari mire pachokwadi kuti kurudzira runyaro mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti mapresident avo ese takasangana navo vakafara chirongwa chetika tikita muzimbabwe vakaramba vachitaura kuti tinyangwa tiki tidrive foh mutitaura nyaya dzepisi so tinokumbira kuti kumazvipindidas ese emapolitisi vaviri mapurezidendi enyu takasangana navo vari kufarira chirongwa chepisi tiisu semaipolidas vari dzikitei nyaya yepeace building dzasi mapurezidendi madistrict kwedu nekumawazi kuti munyika medu nuyenyo munyari yo2023
uyakhuluma lapho ubaba uJohn Muchenje owe-4H Zimbabwe Foundation uthi hayi kubalulekile ukuthi amabandla wonke ezombusazwe azinikele kuhlelo lokuthula njalo uyatsho ukuthi sebehlanganela bakhokheli bamabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi hayi ngempela bayalusekela uhlelo lwabo lokukhuthaza ukuthula elizweni ngakho uthi is up to abasakhulayo labo ikakhulu inkokheli yabasakhulayo kumabandla ezombusazwe ukuthi layo ikhuthazane ikhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi hayi sisiya nje kukhetho ngomnyaka ozayo akube lokuthula elizweni. Coming back to you, Mr. Akurawone, one might argue that Mr. Mnangagwa, the president and the ZANU-PF leader, has nothing to do with the issue of inciting violence because he has said time and again that people must shun violence ahead of elections. What say you?
Mkomandungamili. Taneta nukitwa tukuku watawata ni ZANU PF tina kutanga politisi nas 2008 June 27 June election na mkabe na ibudapa TV everyday mashikuru zika peace pisi zaitika on the ground was opposite ni Osagai Town. They are very good at deceiving the international community. They are very good at deceiving my externals who are not in Zimbabwe, so that they pretend as if they want peace when actually they want violence. Like I said, Mashuri, he copied everything from Mugabe and he perfected Kudwafuri Mugabe. He is good at indicating right and turning left. That's him. So Amotaura, Mashoko Amotaura. Serious. What we take serious is what is happening on the ground. Kushika taona shanduko pa ground. Dr. Tibzino kucha haa, Amunangagwa wakuda peace. Amundu uzinu, Amunangagwa is failing to control his people on the ground. No, he can control them. But actually he's the one, Anokatuma, but then Oinda Oinda Sengi, Aruda peace. That's their nature, to deceive people. So, Mashoka Amucha Ura, haana kuzara nechokwadi mashoko akazara nenhema nekunyengera.
Auyala ke lapho uKurawone weTriple C uthi hayi ukuthi uba uMnangagwa useke wathi abantu mabahlalisane ngokuthula akusho lutho uthi nguye otyotyozela udlakela. And unfortunately ilunga leZANU-PF uAshford Guguriro akasekho kuhlelo, inombolo yakhe ayisadotshwa. Mr. Muchenje, coming to you, let's have your last word in 30 seconds.
Okay, thank you very much. My last word is to the youth in Zimbabwe. That Zimbabwe is our nation. Let's resist from violent measures, physical and also online. Let's learn to appreciate that we live on political ideologies. At the moment, we tolerate each other because we give our own country to campaign in the election. We are doing 2023 in a peaceful way. My president, Edwards, are going to run as a general. So, I have to do this election. If you're not in the Italian, ask for the Gurino. I'm not going to go to Kuraomi. Let's be positive. One of my contact with Morosana. Kuti zvakapfurwa zvinoitikavakuru vedu vanosangana vachitamba mabhora rese ungava muFarare ungava kwanyika.
Vamchenje, I'm sorry we have to leave it there. We are out of time. That brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests. That's John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. Thanks also to Godfrey Kurawone of DCCC and Ashford Guguriro of the ruling ZANU-PF. And of course, thanks to you, our listeners and viewers at home. Be sure to tune in again tomorrow. My name is Ntungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.